zuva ranasiku rakapera kamuchipi yeoka 17 November 2017 ndipo kaitwa mashi kuZimbabwe yaya big match yakaitwa pakabiswa mugadi ende kwakwakataurwa izvo chinziringiri operation restore legacy and we are seeing today kuti tave ne1 day taita izvozvo so we are coming back and we are saying to the people of Zimbabwe 1 year after tabviswa mugabe what has happened what have we done 1 year after mugabe vabviswa operation restore legacy which legacy has been restored pane legacy here that you are restoring waipapa pakazonzi hanzi 1 year is new dispensation pane any dispensation chaitika chiri kuonekwa kuti chiri new chii ipapa tikandoza tiri kuratidzira izvozvo tichitarisa kuti tave negore ngatidzokere kumasure titarise kuti gore racho tafamba sei nhano dzatafamba nadzo ndoza tiri kutarisa tacho
saka kuratidzira kwamuri kuita mudc muri kufamba sei
tatangira pano paembassy of Zimbabwe takasima embassy nezuro vakavhura ndipa tasangana iye zvino tichamacha tobva pano toenda kuunited nations kuinformation center tonomira mira ndioko tichiimba zvinokupatina sticy twedu ende ndozodzokera nekudzimba dzedu
muri madzimai akawanda zvakadii vakwanisa kuungana
nezvo kana tiri vatatu chete inini ndobva kugeorgia nevaviri vakabva kutexas nhasi tiri 5 inini wekugeorgia 2 vekutexas vaivaya ne1 abhururuka asvika makusena bva kuchicago ne1 auya netreni kubva kumassachusetts
pane vanhurumewo here vapindawo mukuratidzira kwamuri kuita uku
vana baba hapana tasvika paingori nemapromises atangozi nezuro tichasvika saka tiri kumbomira kutio kuti vanhu vachasvika sii tivanga tikuri kutonhora kuti ezvezvi kazuva kaakubuda tikutarisa pamwe vanhu vachadii vachasvika vakawanda hapana tasvika so far
saka mune vamakatarisira here kuti munonosiya magwaro
magwaro takasiya nezuro nosaka takaita nezuro nezuro yakanga isiri yekuratidza zvakanyanya yanga iri yekunosiya magwaro bhozi yanga iri dziri mbiri maofisi akakavhurwa takasiya maofisi akati wandei nezuro magwaro akakasiya ikoko.